Chekutanga ndinoda kungoti vanhu vaziye kuti vanhu vanga vakavharirwa pasara vazvibuditsa vega, vatanga kutsvaga munenge mune tumakrekikreki ndo mavabuda namo. So vabuda vashoma ndo vakwanisa kusvika pasurface vega. Kwakusvikwawo mitini ndo pazonzi nevanhu magwedhi ari kutobuda kusaidhi ukoko, vatobuda neumwe kwaakusitori kwanga kuri kushandwa nerescue team kwacho. Saka ndokwazochitaura kuti pane vanhu vachiri pasi, vamwe vacho havasina simba. Ndopazobvane werescue team kwaakuchidzikisa maropu kwaakuvabatsira kuti vabude. Saka tinovakorokotedza chaizvo nekushanda kwavaita nesimba kuti vazvinunure uye nevamwe vavo.
Tiri kunzwa kuti mugodhi uyu injodzi kuvashandi. Ko sei vanhu vari kuramba vachidzika pasi kuti vanochera goridhe?
Tichitarisa dambudziko rekupenha longa, ndo zviripo parizvino. Nyika ina mabasa, saka vanhu vazhinji vari kutsvaga cheuviri kubva kumanyini. So chinhu chekutanga changa chichidiwa papenha longa ndechekuti hurumende iwane investor ane kapasiti semetalon gold, kwete iri kunzi metalon gold yapo iyi. Metalon gold yanga ina muzilikazikumano yakaita withdraw 2019. Pasina izvozvo vanhu vacharamba vachidzika pasi kunoshanda vasina masupervisor, vasina ruzivo rwokuti pasi papa panoshandwa sei. So panoda kuti patsvage investor chaiye kana kuti hurumende itaurirane nethe real metalon gold kuti vadzoke vatange maoperations avo paredi mine.
Tiri kunzwawo kuti pane rimwe goridhe riri kuwanikwa nechepamusoro, pangaitwe sei kuti vamwewo vanhuwo zvavo vakwanise kuwana chouviri?
Pakuda kuti hurumende irerutse mutemo wekuti vanhu ivo vanokwanisa kugadzira masindikitsi avo, asi vanofanira kunge vari kushanda vachishanda vari pedyo nelarge scale mine inenge ichimonita mastandards avo kuti mastandards aya anoenderana here nemutemo. Goridhe ravanenge vavana vanenge vachinoritengesa kularge scale mine. Pakaita ukama ihwohwo, ndinofunga kuti uwandu hwevanhu hwakuparara kana kukuvara hunoderera.